takapiwa maini semayuti ne hurumende saka pamaini apa pava kuratidzira kuti pava nokudhonzerana tikazoenda ku High Court tikabatasvika ku High Court tikapuwa High Court order tambodzingwa pamaini tiudzwa mashoko kuti muri ma G40 muri chichi saka tava ne High Court order iyoyo pava nevamwe vanhu vari kuti ti vanhu vari kushanda pamaini vamwe vacho ma MDC vamwe vacho na ma G40 tirudawo kuziva munhu anonzi professor aifamba nemotikari yeGP achiuya paWest Nicholson ZRP achiti ndiri muzukuru wa Vice President Kembo Mahati ndavuya kuzoti muinde munobvisa vanhu vari pamaini iyoyo vabhebo bhozi vamwe vachona maMDC vamwe vacho nama G40
zvaane nguva yakareba sei zvichiitika zvikunetsana-netsana kuri kuitika uko
kunetsana-netsana kuri kuitika iko kwava ne 3 months saka panoratidzira kuti mapurisa kunyanya mapurisa eminerals iwavo arwanda anotofamba nevakomana ivavo vanga vagara vari pamaini vachibira zvefuti community bhozi chinhu chachakapiwa community vachiti vari kutora 50% pazvinhu zvinenge zvabuda ipapo kubva kumaworkers
pane vati vamborohwa here kana kumbunyikidzwa kana kutyityidzirwa neimwe nzira
pane vakatomborohwa asi tikamanya tikaenda kukembi umwe wacho nevakarohwa ndini tikamanya tikaenda kukembi tikazama kuti tiripote nyaya yedu ofisa incharge weWest Nicholson akaramba kutora nyaya yedu kuiyengulwa ikayengulwa na superintendent anonzi mutema ari kugwanda akauya akangoti kunesu charohwa takadaro akatisunga achifamba nesaidhi riya revanhu vaya vanga vari paground nokuti ndo vanga vane mari
taona mifananidzo mimwe yamanga muchititumira kuno tichiona paine dzimotokari nevanhu vakawanda wanda pane kuratidzira kuri kuitika irapa
vanhu ava vanokuratidzira nokuti kwanga kuchinzi officer in charge minerals iyeye neutongo hwanga huchimbovapo pamaini apa vari kuuya vari munzira vari kuda kuuya kuzosunga vanhu.